vachitaura nhatu kuvana vevaimboi varwi vehondo yerusununguko kana kuti Zimbabwe Liberation War Collaborators Trust Zilewako avo vanga vakaungana panzvimbo yakaiswa nhoroondo yematangirwo ehondo yechimurenge yechipiri pedyo nemarinda anovigwa magamba edunhu muchinhoi mukuru wevaimbovi varwi verusununguko mudunhu remashonaland west vacornelius muoni vati nyaya yekunetsana muzanu pf yadzika midzi zvakadzama vamuoni vati dai vanhu vakaita zvimapoka zvaidhonzerana masimba munguva yehondo dai nyika isina kutorwa kubva kuvachena
hatidi kunzwa chinhu chatiri kuona chiri kuitika kune dzimwe dzechiri kunzi factionalism dai takaita factionalism tisiri panapa nhasa time yehondo dai takacreata mafactions during the war yanga isingasununguka. So the issue of factionalism is a cancer in the past. You know that we were root out. Better go for that with us here as a good thing. You know that for our number one. Put us through. To peace I take.
Kunetsana kwaburitswa pamusangano wanhasi kunouya mushure mekunge bepanhau reThe News Walk raburitsawo nyaya yekuti kune vamwe vakuru vakuru muzanu pf vasiri kufara neutungamiriri hwezanu pf vachiti vamunangagwa vakaita kuti kongiresi yaifanirwa kuitwa muna 2019 isaitwe. Vamunangagwa vanonzi vakapinda panyanga mushure meextraordinary congress yakaitwa muna 2017 mushure mekunge mauto apidigura vaive mutungamiri wenyika panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe. Pasemitemo yezanu pf congress chaiyo yaifanirwa kuitwa muna 2019 asi yakamiswa kuitwa ichinzi ichaitwa muna 2022. Nokudaro zvinonzi vamunangagwa havana masimba ekutungamira zanu pf pari zvino sezvo temu yavo yakapera muna 2019 paifanirwa kuitwa congress dai vamugabe vakaramba vari pachigaro. Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa kumutauriri wezanu pf vasimon kaya moyo kana kumukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi. Vamuoni vati kunyange muzanu pf muine zvikwata zviri kurwira masimba ichatonga kusvika madhonga aneranyanga. Vamuoni vati vatungamiri vemapato anopikisa zviri nani kwavari kuti vapinde muzanu pf nekuti vachatsombera vasina kutonga.
Tadzise sezvenyu nekuti mune mauya avo vana nhinduwe uyai kune vamwe kwete kuramba muchimborasika zvinomapera kutembera muriko muchingonyeperwa kuti zvichaita hazviiti kana tiripo isu takagadzira izi ndipedu hachisi chenyu moda kupinda pane chani gadzirai chenyu tichione moda kupinda pane chedu aiwa ukweizero katoreka mufanhakaya kuti handi zero.
Vachitaura pachiitiko chanhasi sachigaro weziri wako mudunhu remashonaland west vakudzanai matenga vati havasi kufara kuti vari kutorerwa minda kana vabereki vavo vafa vachiti izvi hazvina kunaka. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaclifford squatayo vati mashoko evaimbovi varwi verusununguko aya agara achitaurwa nevashoma vavo uye anoratidza humbimbindoga.
Actually mashoko avari kutaura iwo ndiwo mashoko avagirangana vachitaura nenyaya yekuti vane humbimbindoga. Mukatarisa havasi mahovhenensi ese vanhu vechioto vese vane mashoko akadaro vanhu vashomashoma vane chiumbimbindoga pavari asi ruzhinji rwemahovhenensi nyika yese ruri kutotaura kuti aiwa mukomana ngaapinde nekuti nyaya iripo haisi nyaya yomukomana inyaya yezimbabwe.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Maduku vati nyaya yekuti nyika inofanirwa kutungamirwa nezanu pf chete uye nemunhu akurisa ipfungwa dzinodzosera nyika kumashure.
Ndikuratidza pane kamwe kapfungwa kari mukati mezanu pf kasingaendesi nyika mberi tekungofunga kuti nyika inofanira kunge ichingotungamirirwa nezanu pf chete chete. Zanu pf inofanira kunge ita zvinhu zvekuti nyika ienderere mberi. Kuve uri mutungamiriri hazvifanira kunge zvichitafati makore ndinoona kuti vapatarisa vasvo kuti opposition MDC alipona kutaka makore kuti munhu une makore mangani kunyika ende mbenzi tarisa kuti munhu arida kutungamirira ane njere dzipi ane mazano api anovaka nyika yatingati statesmanship
sangano rezvi wako rabudawo nechisungo chekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vachakwikwidza vakamirira bato rezanu PF musarudzo dza 2023 chiitiko chanhasi chande chiri chekurangarira basa rakaitwa nevarwi vehondo yerusununguko uye chatanga nekufamba kwevanhu vachibva muguta kusvika kumarinda anovigwa magamba muchinhoi apo vataura vakawanda vanga vachipa pfungwa dzavo pamusoro pehondo yerusununguko ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.